manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 18 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushayikwa kwemagetsi mudare ra magistrate muHarare kunotadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats Inoti iri kuramba ichishandisa nzira dzechizvino zvino pakuita tsvakurudzo nekuene mafigiri ezvinhu zvakasiyana siyana zvemunyika sezvo kuita izvi kwakakosha. Kukwira kwenyaya dzekushungurudzwa kwevana vadiki nevehukama uye kumitiswa vasati vabva zera koshungurudza vemasangano akazvimirira. Vatambi gumi nemwe chete vari kurwira mukombe we 2022 Castola Gas Soccer Star of the Year vanosarudzwa. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kushayikwa kwemagetsi mudare ra magistrate muHarare kwatadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri wezengesa West muParamende vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vatura mutongo wekuti nyaya iyi inzwikwe nemuvhuro svondo rinouya vachiti nyaya iyi haikwanise kunzwikwa pasina magetsi. Mutongi wedare ati nyaya iyi yakakosha zvikuru zvekuti inoda mishina inotapa mazwi painenge ichinzwikwa. Muzvare miti vatiwo izvi zvinoenderanawo nezvakatarwa nekomishen inoona nezvekufambiswa kwenyaya mumatare yeJudicial Service Commission iyo yakatora danho rekuti kunzwikwa kwenyaya mumatare kunge kuchitapwa nemichina yechimanje-manje. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore avo vati michina yavo haikwanise kushanda pasina magetsi. Chikumbiro ichi chapikiswa negweta ravaScholar Advocate Tavani Mpofu avo vati dare raingokwanisa kunyora pamapepa zvinenge zvisvitswa kudare vachiti rusununguko rwemusungwa chinhu chinokosheswa nebumbiro remiteme yenyika. Rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Hatina kupiwa mukana wekuti tikakavare nyaya yavaScholar nekuda kwekuti mutongi vati sezvo nhasi kusina magetsi zvinhu zvakanaka kuti timire kuti magetsi adzoke tizotanga kukakavara nyaya iyi kuine magetsi vachikwanisa kurekodha pamishini yavo yemagetsi.
Vabhamu vatiwo vakatyamadzwa nemutongo uyu.
Nyaya inokwanisa kunzwikwa pasina magetsi nekuti iro gakava ratatoita iroro ranga ritori gakava ranga ritorekodwa nekoti pasina magetsi. Saka zvina kusiyana nekuita nyaya iyi pasina magetsi, asi kungoti mutongi vangotsvaga nzira yekutiza nayo kutonga nyaya iyi pachine nguva.
Mumwe wavanga vari mudare iri vaClifford Hlatshwayo vano venhengo yeCCC vatiwo vashamisikawo zvikuru nezvaturwa nedare izvi.
Mutongo uyu unotiratidza kumonyoroka nekumonyororwa kwemutemo nekubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa matare edu edzimhosva, kupindirwa nekupenengukurika kuri kunge kuchiitiwa mutemo wenyika nemapoka ezvematongerwo enyika inova ZANU-PF iyo yaparara isina zano kuti yobata papi, yakungomonyorora nekubhendenura zvinhu zvese. Saka tinoona kuti nyaya yavaScholar iyi nemabatirwo ari kuita nemitongo dziri kupiwa idzi inyaya yeutsinye yekuda kudzvenyirira, kurwadzisa nekungoitira vamwe vanhu zvinhu zvisina kunaka, nekuti ZANU-PF haina kana nyadzi, haina kuremekedzo nevana veZimbabwe chero munhu zvake, nenyaya kuti vanoda kugara pachigaro zvisiri pamutemo, zvisiri izvo zvekuda kumbunyikidza vanhu. Saka maitiro aya maitiro anongoratidza kupera nekupeperera kwaita ka muno munyika nyaya dzemutemo, nyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzezvoupfumi.
Vasikala vave nemazuva anodarika zana nemakumi mashanu vari muusungwa vachinyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekukurudzira mhirizhonga yavari kupomerwa. Izvo zvinotevera kupambwa kwenhengo yebato ravo reCCC muzvare Blessing Ali kunyatsime, avo vakazowanikwa vakapondwa mushure memasvondo maviri pedyo nekuBeatrice, mutumbi wavo wave kuora. Imwe nhengo yezano PF Vapayas Jamba vakabvuma kudare kuti ndivo vakapamba nekuponda muzvare Ali. Vasikala avo vanove gweta remhuri yemufi vakazosungwa pamwe chete neimwe nhengo yeparamende yebato ravo vaGodfrey Stole nevamwe gumi nevashanu zvichitevera mhirizhonga yakaitika kunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Ali. Vamwe vese kusara kwavasikala nava Felix Biri vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso svondo rapera. Bato reCCC rinoti vasikala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, uye mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzobvuma kuviga mufi kudzamara vasikala vabuditswa mujeri. Mune imwewo nyaya yekumatare, nhengo ina dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kuChinoi dzichipomerwa mhosva yekuvhundutsira nerufu mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora dzakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso mushure mekumiswa pamberi pedare nechitatu. Nhengo ina idzi idzo dzinoti vaGodfrey Makoko vane makore 38, vaJustin Taurai Munyaradzi vane makore 38 zvakare, vatawanda Bvumo vane makore 48 navaDike Makumbi dzakanzi dzibvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru makumi matatu kana kuti 300,000 RTGS pamunhu wega wega, uye dzakanzi dzidzoke zvakare kudare musi wa12 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichitambira nzira dzechizvino zvino mukuita basa rayo rekutsvakurudza uye kuwerengedza mafigiri nguva nenguva nekubuda namafigiri akafanira etsvakurudzo idzi, sezvo kuita izvi kwakakosha mukusimudzira budiriro yenyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reAfrica Statistics Day muBulawayo nhasi, mukuru weZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats vataguma mahonde vabvuma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiita zvizvi zvechokwadi. Asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda vanzwisise mashandiro eboka ravo.
Kana tichiita statistics dzedu, pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo. Saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemazivira anenge achiita vanhu, mazivira aya tingangoti anenge asiriwo, ari very technical. Saka ndopo panonoti vanhu vanetseka.
Vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino-zvino, vave kutevedzera nzira dzinokurudzirwa nemasangano epasi rose akadai seInternational Monetary Fund neWorld Bank mukuedza kuvandudza basa ravo.
Taigadzira statistics dzedu toburitsa patinoda kana patagona. Asi vaimf vakayakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuproducisa statistics, tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva. Chirongwa chacho chinototaura kuti GDP yenyika kana riya 2022 tofanira kuibudisa gore rinoya June 30 asati asvika. Ezvinhu zvichitoita 9 months varicho zvichitoita zve 6 months. Vanotipa hwaro hwokuti chakati hachifanira kupfuura musi wakati, chakati hachifanira kupfuura musi wakati. Zvino zvinhu zvakangonakira munhu wese.
Mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende gurukota rezvemari vaMutuli Ncube, avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi, vati kuunganidzwa kwemafigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika. Vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino, vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire. Asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa neveZimStats. Vama wende watsinira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete nawo panyaya iyi. Dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemafigiri kunyanya munyaya dzekurima. Sachigaro webhodhi reZimstarts amai Naomi Wekwete vatsinira kukosha uku vachiti zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya.
Kana muchiona Zimbabwe yacho ine maprovinsi akasiyana akawanda, mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe, so izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune goho shoma.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe vatajudin Oyewale avapawo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande vati vanokorokotedza Zimstarts nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensus yegore rino. Vati vose sangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe neZimstarts mukusimudzira budiriro yevana. Mumwe wevana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi, Dion Maunze, ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa.
Vanhu at a certain area pane pauzikanoti apa tiri kutumira zvinhu zvakadai dai, tiri kubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai, nenyoti actual number vane vachiiziva. So I think ndo zvakakoshera.
Zuva reAfrica Statistics Day rakasendekwa parutivi nesangano reAfrican Union sezuva rekucherechedza kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemafigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 Mbudzi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana amai Kenya Chifamba vanoti vari kushungurudzwa zvikuru neuwandu hwevana vari kushungurudzwa zvepabonde uye kumitiswa kwevanasikana vasati vabva zera, vamwe vacho vachimitiswa nehama dzavo. Amai Chifamba vanoti hurumende inofanirwa kusunga nekupa mitongo yakaoma kune avo vanenge vabatwa vachiita izvi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 naamai Chifamba.
Tiri kubatikana zvakanyanya semapoka anomiririra kodzero dzemadzimai nevasikana nekuda kwehuwandu hwenyaya dzatiri kuona dziri kutenderera mupoto dzemumhepo uye pakasiyana-siyana panotaurwa nawo, dzekumbunyikidzwa kwevanasikana, dzekutorerwa kodzero dzavo nevanhu vari pedyo navo, kudai sevabereki, kudaisana sekuru, kudaisana baba, kudaisi hanzvadzi nana baba mukuru.
Semasangano anomirira kodzero dzevanasikana, muri kuti chii panyaya idzi?
Isusu tiri kuti vana ava ndivo ramangwana redu. Tinotaura seZimbabwe takaropafadzwa kunge tichiwanikwa tichisa ruoko rwedu mumitemo yekunze yatinoti iyo international pachirungu neregional. Uyezve muno takaitirwa rombo rakanaka kuti constitution yedu inoramba kuroodzwa kwevana nekumbunyikidzwa kwavo. Takaona Marriage Act yakauya, Education Amendment Act yakauya, asi misodzi yedu iri kuchema iri kutaura iyo kuti ataneta isu tarwadziwa nekuti vana vakupiwa basa rehumai ivo vari vana, nekuti vakutoona kuti chiro mutemo chaiwo uri kuita seuri kuvasvipa.
Zvii zvamungakurudzire kuti hurumende iite?
Tiri kuchema chema kuti ewo mitemo mandatory sentencing ngakupiwe mitemo yachona iti kuti pavanotongwa mitongo ivarwadze, ivabate vanhu vasapare zvemhosva dzakadai. Mumadzisabhuku umo titarisireiwo vana munharaunda, mumachechi umo ngatisvipei unhu hwakaipa uyu munharaunda, ngatitarisirei vana nekuti vari kutarisira kwatiri, muzvikoro pese patiri. Tiri kuti Friday yega yega patiri kupinda mu16 days of activism, mari iro tiri kuchema, tiri kuda kuti vana vedu vachengetedzwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana rinochengetedza kodzero dzemadzimai nevanasikana amai Ekeni Yachifamba vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSouth Africa asunga chizvarwa chekuIsrael chine makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa kana kuti 46. Icho changaichitungamira chikwata chevanhu vaipara mhosva muIsrael. Mapurisa ati murume uyu pamwe chete nevamwe vanomwe vachapomerwa zvakare dzimwe mhosva dzakaparwa muSouth Africa. Russia yazivisa nhasi chishanu kuti inotarisira kuwana chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAmerica kuitira kuti chizvarwa cheRussia chakasungwa nemhosva yekufambisa zvombo zvehondo zviri kunze kwemutemo Victor Bout chinozivikanwa nerekuti Merchant of Death chinge chichisunungurwa chichisanganisirawo mutambi webasketball muAmerica Britain Griner uyo ari muusungwa kuRussia. Vamwe vavhoti vanogara mumapurazi makuru kana kuti A2 Farms mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema kuti nzvimbo dzekunovhotera mudunhu mavo dziri kure zvakanyanya nekwavanogara. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varidzi vemapurazi nevashandi vemapurazi makuru aya mudunhu iri zvikuru munzvimbo dzinoti Hurungwe, Makonde, Zvimba nechegutu vanoti vakawanda vavo vagara vachitadza kuvhota nekuda kwenzvimbo dzekuvhotera dzinenge dziri kure. Vashandi ava vanoti mumakore akare vaitoita zvekutakurwa nematrakta evarungu vechichena kuenda kunovhota. Vashandi ava vanoti iye zvino havachatakurwa sezvo vakawanda vave varidzi vemapurazi vanove varimi vechitema uye vazhinji vavo vasina dzimotokari kana matrakta zvekuvatakura nazvo kuti vanovhota zvekuti vanenge vachitodawo kuwana chinovatakura kuti vaende kunovhota. Mumwe mushandi wepapurazi reRix riri kwaZvimba vaGreystone Matiza vanoti nzvimbo dzekunovhotera dziri kure zvekuti vave kukurudzira komishina inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iise nzvimbo dzekuvhotera papurazi rega rega.
Of course, kutravhera jeni inenge yati rebega either pamwezvo kugona kutokanganisa vamwe ndonatso kuti kuita decentralize mapolling stations ako zvinhu zvezvirichi zvinhu zviri right.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi wepapurazi reWest Range kumakonde vaNison Chivende. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemumapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Union of Zimbabwe kana kuti GAPUS vaAustin Muswere vanoti nyaya yekuvhota kwevashandi vemumapurazi ragara riri dambudziko kubva muna 1980 nyika payakawana kuzvitonga kuzere.
Dambudziko guru nderekuti tatarisa kubvira muna 1980 izvo neizvozvo zvemitunhu yakakura iri kufamba vadhara ndoo zvino kunyanya kuwanikwa.
Vamuswere vanoti panofanirwa kuve nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti vanhu vasafambe mitunhu mirefu kuenda kunovhota.
Tarisiro yevazhinji kana yedu sose yadai yekuti mitunhu yakadaro irege kufambwa kunyange kuenda kuchikoro chaiko, asi kuti isiri kuwanikwa ichingofambwa futi pakuenda kuchikoro, pakuenda kukiriniki, pakuenda pachibhorani. Nekuti nzvimbo izvizvo ndo dzinozoshandiswa kuita mafunctions akawanda anosanganisira kuti kana yangu yesarudzo dzepanounganwa kuti pagowanikwa paine nzvimbo nemafasiti kuti vanhu vadii vakwanise kuita purosesi.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzekuvhotera dzive pedyo nevavhoti kuti vasatakurwe nevanenge vachida kuvhoterwa sezvo izvi zvichizoita kuti vhoti yavo irunzirwe.
Chikonzero chechipiri chatinoti nzvimbo idzi dzinge dziri pedyo ndechekuti izvi zvinoitawo kuti avo vanenge vari vemapolitical parties vane michovha yavo vasange varivo vanotakura avo vanoda kuvhota vachivaendesa kumavoting centers uko, nokuti zvinokanganisa mafungiro avo vanenge vachida kunovhota vozopedzisira vakuvhotera macandidates avasingadi.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaostenzovu vanoti vane chishuwo chekuti vanovhota vasafambe mitunhu inodarika makiromita mashanu kuenda kunovhota.
SeZimbabwe Electoral Commission, chekutanga tinoshuwa zvikurusa kuti vanhu pavanoenda kunovhota vasafamba mitunhu yakakura. Mukatarisa renji yatinotaura isu kuti hatinyanyofarira kuti vanhu vafambe more than 5 kilometers to a polling station. Kana taita kuti vafambe rwendo rwakareba, pane zvine konzero zvinogona kunge zviripo zvaita kuti vafambe rwendo rwakadaro.
Asi vanhu vanoti vakanyoresa vanofanirwa kumbotsungirirawo kuti vafambe mitunhu iripo kuenda kunovhota, vachiti vana vavo vanofamba mitunhu iyoyo kuenda kuzvikoro pazuva.
Tinotarisira isusu kuti mapolling stations edu mazhinji zvikoro nemabhizimisi, mabhizinesi centers aya, nzvimbo idzodzo ndo dzatotarisira kuti vana vedu ndokwavanoenda kunodzidza. Saka navana vedu vachikwanisa kufamba nzendo dzakaita saidzodzo vachienda kunodzidza mazuva ose, chinganditadzisa inini semunhu ari kuda kuexercisa kodzero yake yekuvhota munyika yake yeZimbabwe, musi umwe chete chete kufamba kuenda kunovhota chingava chii?
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti vanhu vanofanirwa kufamba mitunhu midiki kuenda kunovhota senzira yekudzivirira kuti vanovhota ava vasawane vanovapa zvokufambisa kuti vazovavhotera semuripo. Nyanzvi idzi dzinotiwo kufamba mitunhu mirefu kunogona zvakare kuodza mwoyo yevavhoti, izvo zvinozoita kuti vamwe vasabuda kunovhota. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzenyika yose gore rinouya, uye ishuviro yevagari vemapurazi ava kuti dai chichemo chavo chagadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, vatambi gumi nemwe chete venhabvu vari kurwira mukombe we 2022 Castolaga Soccer Star of the Year vasarudzwa nhasi panguva iyo pasi rose ramirira nemaziso matsvuku kutanga kwemitambo yeWorld Cup 2022 kukata nesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisirawo Tamsona, uyo akaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weCasolaga Premier Soccer League. Musona, munin'ina waknowledge Musona, uyo akatungamira chikwata chemaWarriors cheZimbabwe kumafinary matatu akateverana eAFCON. Mumwe asarudzwa ndiWilliam Manondo weCapes United, uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese vemu PSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Capes United, kana kuti makepe-kepe aita tarika zvinotyisa. Pamusoro paWalter Musona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWalter Magalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndiFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba naNelson Chajka veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Elik Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindirai weHighlanders naInnocent Benza weHerentals. Musona ndiye arikutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague, uyezve kusvitsa chikwata ichi masemifinary eChibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kundishamisa kutoshaya kuziva kuti zvizve zvatotora nzvimbo, because iye ndiye angatotora mukombe wacho.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manondo ndiye anokodzera.
Kutarisira kuti Manondo anokwanisa kuita Soccer Star of the Year, because kana kutarisa matambiro akakaita Capes gore rino yanga isina kumira zvakanaka, yakurelegation, but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa 16 zvita gore rino. asi hapana mvunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwaNorman Mapeza uyo akatora mukombe weLeague neFC Platinum pamwe zvekare nevasvitsa masemifinari. Zvechakadaro, Herentals neBlue Chips dziri kusangana muBarber Field Stadium mangwana kurwira mukombe weChibuku Super Cup. Tenda kukata uko kuritirwa mitambo yenhabvu yepasi rese yeWorld Cup 2022. Makwikwi aya ari kuparurwa nesvondo apo kata iyo iri pamusha iri kusangana neEcuador. Chikwata chemuAfrica chiri kutanga kutamba kumakundano aya iSenegal iyo iri kusangana neNetherlands nemuvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya iTunisia, Morocco, Ghana neCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, Ivanzi Zininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki Tawanda Gunda remagitare achizikana kunzi Q Shine uyani kambo kari kupisa kanonzi Musoro Bhangu.
Anoda kutosiya vandiponda ponda isesi savo ndosaka ndiri muhonda amborerai vavengi vangu vabatireya namusoro bhangu.
Ndatanga zvemagitare muna 2014.
Veukama nevabereki munharaunda vaitwa kudii pamakatanga madhira?
Ndiri munhu wekuti pandido tiraendwa mastudio vabereki vandaigara navo vanga vasiri vabereki vangu, ndiri munhu akakura avirira kubva grade 2. So ndembo kuti vanyazozvitambira izvezvo vasiri vabereki vako zvokuti unoimba izvizvezvo nose nge baza chi baza rengonzi rinoitwa nevanhu vaivo vaivo vamwe vevaya risiri baza rinongoritesterwa nevanhu ende zvengoshuriso kumavhillage kwatigara. Asi tiri vanhu vakazoshingirirawo tikazamazama kumboda kupushawo pushawo music yedu. Then pandakapedza form 4 2018 ndichinouya kuMbare, ndichinobhugara kuMbare Mbare munhariro, ndichinobata nemwanonzi DJ Mazo Proper Blaze, ndichimbonoshanda nawo, ndikamboshanda neremusic. Then ndokwandakaonewo vamwe varikubatsira kupusha music yangu kaita sana Poskavara ando vamwe vanhu varikubatsira kupusha music yangu.
Ko muchaungawo mumusic yenyu iri kusimudzawo vanhu zvakadii?
Kubva pandakanzi ndabva kumusha ndakuyewo kuMbare, ndakuzogara kuEpwith ndichiita zvemusic yangu ndichisangana namaprodusa akasiyana siyana. Ndina studio ndati ndaende ndosvika ndichionzi ari kudzidzira kuti music yake isi kutiitira. Vanhu vari kuzama kutambira tambirawo ngoti dzimwe dzenguva haizongotambiri kwawani because music dzijena tingonzi tangotanga rekoda nhasi tangonzi tatoni maiti so muchichi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ndinosangana nawo pamari dzekuti tinobhadhara mastudio tichishuvira kuti tinge tichirekodho sesongu yauyo unenge wafungwa ngazofira kuti pai zvinhu songu ndogadzirei. Hainingi tinechifila zichikwatamuka but kuti uzobata tamuka wacho waumba mari hatidziwani dzomastudio. Mari dzemavhidhiyos ndodzimwe dzinotinetsa kuwana. Malingoni vanhu vekuredhi kuti unotindisawo songu yako irira izvinhu zvinoremara nausina kuri munhu asina mari. So
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi? Vanoda kubhuka mashow, vanoda kuteerera mumhanzi yenyu nezvakangowanda wanda?
Vakawanda vanotibata tinobatika paFacebook page redu rakanzi Qshine Officials. Zvokuti pari zvinhu nesonga ndakarekodwa naSteez ida kubuda inonzi Umbrella. Umbrella zvokuti ndikusha kuti zvine zvazoya sei yabozi
Isabel
Hanzi kangoma kana kakuririsa kanoparuka tata kuchitanga kusimuka kuti tambe kambo Umbrella kubva kune mukomana Qshine angai ne hurukuro na Ivan Zinga we Studio 7 rambai muchitsigira vechidiki vachisimukira munyaya dzemimhanzi musakanganwa chirongwa che live talk apo tiri kukurukura nenyaya dzekushungurudzwa kwevana zvikuru vari kushungurudzwa neve hukama ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 18 kuLwezi 2022 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo someli wezengeza West edale lePhalamende olilunga lebandla leTRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga eTRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla kodwa abatshutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labatshutshisi kodwa amagqwetha kaSikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe Lebutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli yamasoni Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheke kutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ukukudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo
emasoni nangakwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga onke ama youth akusela msebenzi akusela kudla so ukudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ka ED umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi kamaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula tshentshi ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akula nto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalowo sithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babesasa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa ngumgabe yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu lama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathesi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esehlala ehanqwe ngamasosha uMnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele istudio 7 iseharare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osisalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Udaba lokudlengula abantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu esikubonayo, esikubona kulutshwane kakhulu. Kungani ngisho njalo? Ngoba thina njengenhlanganiso yeWoza senelisile ukuthi khona siyenze iquestionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown ayiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi selockdown ezimbini, kuhlobo nakumakhelwane nakuma-study books laba abasada khona bevota, kuba la bantu abadala ababa-offer izindlu besethu nabadlengulawa ma-study books nalawa. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileyo njengeWoza esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulukazi ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho ongamkhihlo kwezomnotho, abazali bayasabalala, bayedinga ukudla, bayedinga indlela zokuziphisa nesikhathi abantwana basala bebodwa. Kube sifika lodubo lamanzi. Udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khona nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempingo ukuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya, abazali bahamba bayeyekete baye ngathi ngathi zama ukudina imali. So abantu abethu bakhethi basengozini, baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukunyezwa kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi singathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngkhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi, abathunywa khona ezitolo besiyalanyela empuphu kumbe ngaphi ngaphi, lapho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona nokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapha esigabeni nje kuyathi uyatholakala, but iningi langikhona kuyenzakala ngekhaya ngobomama bayathika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadingaukuke bayathengisa basebayeni kwenzekale lokho nalokho. Lokunye futhi esakunanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyo mfa ngekhaya kho badlengulwa khona sikhangele omuntu esikhala kusela mntu ekhangele ukuthi abantwana bena kube leyo mva. Sezithiwa mina sengithwala ikhona sami sengihamba sengithiya abantwana bebodwa ngithuba lokudlengula khona lokho.
UNkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana i-Women of Zimbabwe Arise Woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat uNkosikazi Farai Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso, ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemaNdebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo, ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys, sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi si-collecte idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi insuku kumbe imtshina yakulezi insuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalani wedolobho lakobulawayo, umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingela lwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeji i-economy yeZimbabwe, yikumeji abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula score ngoba siyakwazi. Basithelile vele ukuthi omama bangakhi, balabantwana on average abangakhi, siza kuba labantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans ethu in anticipation of i-growth level. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashota, izibhedlela zizashot. So yikho ntemina, this is a very important exercise eyenzwa iZimstars, eyenzwa iAfrika yonke jikelele, sibe wazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzathengisa okungakanani. Ithiwa i-marketing. I-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uNcube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abanengi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena kumete we Studio 7.
Ngakuhambe kuhle mhlawumbe befuna urekoda lenyaka. Ngakuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singarekoda. Eyangukuthi ama-resources atholakala ngoba kathesi show ukurekoda ngokurekoda abantu esasiningi badlale ngayo babakubelane bathubelane hayi 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 hayi. Ngakho-ke kumele kube lama-resources abantu kade bakhala behala ngokuthi umazimbaumazimbaumazimbaleli hayi ngakhuluma laye nganingalimani hayi sinenza something manje-ke kuthi zakubona ngomnyaka hayi senzela vele kungumajini umalimazi uzabe ngikubesela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalela umajini kodwa ushubhe ukuthi impela abantu kumele sengena singachubelana nkaze mbona abantu bekungukuthi sefike sabe benika ishukela kumbe bebesibayeni benika inkomo ngiyambona bezisenga inkomo kumbe besenga ishukela ngoba amahlamvu ngakho-ke kusaza abantu kakhulu njengoshayamen wezimbabwe ni-right association indinyora
kulezinsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo abasebenza indlela sokuthi bathengise umsebenzi wabo
hayi zona zokona kodwa ke ngibona ngani bekungaba ngono ngaba abantu abahlelela ukuba bangikhuluma lawe nje khona pa kuleli izwi abantu kuthela nje kamabili yonke indawo bele nje bese kuthola ukuzwa kodwa ke abantu aba engelalutho ngoba khona ukuthi abantu bayachuphelana nje nxa kungatholakala lokho into engakudala ukuba kuhengwa ngendlela zenu zokumele njenge nxa kungaba le assurance ukuthi kuzathengwa kuthi abantu bengashiyelana hayi kunonto ukurekhoda ngoba nathi phela kumele sinole
nje kumele liphile lani ligcine imuli zenu
hawu awuzwakhe kumele kuphile kugcine imuli zethu thina engizaziyo ukuthi abangizishenzi kakhulu bavele imeni lethu iphila ngemnyuvesi njalo kwasentweni ngoba abanye baphila ngokutshontsha abanye baphila ngokuthi balenkomo bangamafamali abanye ngamanjini ngomanjinila abanye ngehotela abanye ngamaloyal thina bakhetha ukungabi ngamaloya bakhetha ukungabi
umnumzana Albert Nyathi yimbongi elodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli benguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu limidlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu umgcinidlalo weqembu lenguqu leBlue Acid Council BCC umnumzana Jerry Sibanda
ama underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela Romario Ronaldo bedlalisa amakipa abophele ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukuyela kuyonelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo Modric labo ziqinile oCroatia asiwo mathima alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weki. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba leBrazil.
No ukubona kwami ukuthi bayi Brazil bona ngathi ye engathatha kumbe yakithi Africa Senegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Ngabanye lama good players. Especially iBrazil, iSenegal lama good players adlala khona lemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha so. Argentina yayiwiniswa ngumaradona sasengumaradona wayedlala kathesi mesingafani nomaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulumncintiswana angadelelwa.
Kulama-big countries vele okhangelelweyo ukuthi noma kunjani angayithatha iWorld Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kwala ma-surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika ku-final the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqa imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, this is one of the best organized World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini. Kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesizwe 7 igama lami ngeza Jesus Banda.
It was a Friday my darling.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we house disco uVusumuzi Nkomo. Uhamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss. Ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. Siyabonga ngene.
Salbonani balandeli kuzindawo zonke elikuzo ekhaya ngibuya eLupane esigabeni sasekana kumbe eJabiwa ngaqala ngegospel ngo-2012 so kulo umnyaka ngiyezwa ngifisa ukuthi ngicule ihouse disco kwafika kimi njengephupho iy'ngoma zama uzimamela kahle zingathi ziyawela ngapha ku-house zibuye ziwele ngapha ku-disco yikho kwanjeza ukuthi ngiwubize ngokuthi i-house disco ngoba uhlanganisa i-house le-disco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHoneyju abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62 973 7440 0027 code leyo 62 973 7440 ku Facebook nguVusa Nkomo VUSAH Nkomo.
Ubatshela wapha maso
kakhulu ngicela uqhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama CD ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uqhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Suka madoda DJ King Boss uVusumuzi Nkomo ehlabela ke kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwana le mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo. Nkololo kwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.